Mangwana na kana kwa tereri chuo sanga na zvakare mangwana na nasi kuri musi wechishanu ndira 12 2018
magaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessings Dulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu tanonoka wande ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane madimanzi akawanda ari kudiwa. Pati chekutanga ndechekuti panodiwa sarudzo dzakajeka uye dzinoitwa murunyararo. Vanhu havana kutenda kana kuwimbika kwekuti izvi zvichakwanisa kuitika gore rino maringe nekuti vamunangagwa vakaiswa pavakaiswa nemauti.
Zimbabwe Election Support Network nemamwe masangano akazvimirira okurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapude negwara rakajeka panyaya yesarudzo.
Kuti munyika muve nerunyararo bato rezvanupf riri kufanira kunge riri kuzvigadzirisa kuti vatsiguri vavo vasaite izvozvo.
Sangano reZimbabwe Peace Project rinoburitsa mashoko ekuti mirizhonga pakati peTeam Lacoste neG40 iri kuenderera mberi kune mamwe matunhu vamwe vakamborohwa kare vachitsiva.
Hurumende yeMalawi yoramba mashoko ekuti vaimbova gurukota redzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vari muupoteri munyika iyi. Indiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti hurumende inofanira kuutara gwara rakajeka rekuti sarudzo dzegore rino dzinofambiswa sei kuti pasazoita mutauro. ZESIN inotiwo hurumende inofanira kudoma nechimbi-chimbi sachigaro weZimbabwe Electoral Commission anozotora chigaro chakasiiwa naJustice Rita Makarao. Sangano iratiwo mitemo yesarudzo inofanira kuti ienderane nebumbiro remutemo wenyika. ZESIN inotiwo panodawo kujekeswa kuti muchina wekuona runyoro rweruoko rwevavhoti kana kuti Automated Fingerprint Identification System uchatengwa kupi sezvo ZEC isiri kunyatsobuda pachena panyaya iyi. Mashoko eZESIN aya ari kutsinirwawo nerimwe sangano rinonzi Zimbabwe Yadzoka Maibuye iZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano iri Dr. Victor Chimutu kuti tinzwewo zvavari kuita.
Kubva pakaitika shanduko kuZimbabwe gore rapera iro mauto paakatora simba vakaisa vamunangagwa pachigaro, takabva tatanga kuenda kuvanhu tichiti nemamiriro aita zvino aya chii chamungatarisire kuti chiitwe kuti nyika yedu idzoke kwatingati civilian rule. Saka mutsvagurudzo dzatakaita tichibvunza vana veZimbabwe rujekerere takaona iyo information yatakwanisa manje kuchizoisa paflyer ratakwira tichange tichifamba naro. Pane madimanzi akawanda ari kudiwa. Pati chekutanga ndechekuti panodiwa sarudzo dzakajeka uye dzinoitwa murunyararo. Vanhu havana kutenda kana kuwimbika kwekuti izvi zvichakwanisa kuitika gore rino maringe nekuti vamunangagwa vakaiswa pavakaiswa nemauto. Sekuziva kwatinoita vamwe vakanga vari vatungamiri vemauto vavice president naminister of foreign affairs vese ivava vanhu vakabva vasiya mabasa kuchuto vakapinda muhurumende itsvai. Zvinova izvo zvinika kukashamadza kune vanhu kuti vangabva vasiya here kuri kunzi opposition yahwina kana kuti panoda kuti pachinje leadership yenyika. Zviri kukahamidzana wakawanda. Saka chinodiwa ndechekuti vamunangagwa vakwanise kuita commitment iri open kune vanhu kurujekerere yekuti kuchakwanisa kuita maelections murunyararo uye ari free and fair. Then ne issue ye violence, I think matanga kuona kuti nyaya yeviolence yatanga nezuro chaiyo kuzaka kune mayuta akarohwa MDC akarohwa neweZANU PF. So maincidents iwawo ava kutanga kuita ndo zvimwewo zvatiri kukumbira kuti vamunangagwa vataure nesimba rakadzika kuti pasaitike nyaya dzeviolence. Then panewo nyaya yokuti maopposition anongogara achicomplaina mapolitical parties kuti haasi kunyatsoziva kuti zvebvr zviri kufambiswa sei kana kuti michina ichazochengetedza zviri kutorwa ichazenge iri papi kana atingati maservers aya. Ndo zvimwe zvatinokumbira kuti izvozvo zvinofanirwa kuti zviitwe zviri transparent kuti vese vachakwikwidza musarudzo vange vaine kugutsikana.
Ko panyaya yemauto apa muri kutiwo kudii?
Iyo nyaya yekuti mauto aregedze zvachose kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Chinova chinhu muZimbabwe kubva muna 2002 General Zvinawashe mazuva yavo pavakataura nyaya idzodzo dzekuti hakunazve munhu anokwanisa kutonga nyika muZimbabwe kana achinge asina kurwa hondo. Mashoko iwawo haasati adzorwa, military leadership haisati yakwanisa kutaurazve statement.
Po gadziriswa sei panyaya yekutiwo mauto asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika?
Tiri kukumbira kuti General Sibanda kana vachikwanisa wauyezve pachivhitivhiti votaura kuti rwendo runo isusu military hatinei nechekuita nesarudzo, ticharespecta outcome ichabuda. Nokuti mamirira zvakaita iko zvino vana veZimbabwe vane kutya kwavainako. Mauto akabva kupindira mune zvematongerwo enyika, tinoda kuita sarudzo in 6 months. Hatina chokwadi chekuti Mauto anoregedza here kupindira muna izvozvo. Ndo chimwe chiri kugunun'una nevana veZimbabwe kuti paitwe commitment iyoyo. Then pane mitemo yaunoziva inombunyikidza maopposition parties kana kuti macivic groups, zvakaita sanana posa nanana aipa. Mitemo iyoyo ichiripo isingatendere vanhu kuti vaungane kana kuita inonzi no freedom of association kana assembly. Ndo zvimwe zvatinokumbira kuti mitemo iyoyo yaifanwa kuitwa repealed, kungobviswa. Ndo zvimwe zvinokwanisa kuitwa nawo munangagwa kuti paite goodwill yekuti tione kuti pane mareforms kana kuti takananga kumaelections akajeka. So ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo zvatiri kutarisira uye zviri kutaurwa nevanhu rujekerero rweZimbabwe patakaita tsvagurudzo yedu. Ndo zvatakakwanisa kuisa paflyer ratinaro iri.
Saka mune urongwa hwekuti musvitse ongororo yamakaita iyi kuna vamunangagwa mbune?
Izvozvo tichazama kuti tizviite, tichaona kuti tingazvifambise sei kuti gwaro iro ririsvike ikoko. Nekuti pataitaura navabereki vakati kana muchikwanisa aya ndo mashoko atinawo, imi endai kana muchikwanisa musvitse shoko iri.
Mukuru wesangano reZimbabwe yadzoka maibuya iZimbabwe, Dr. Victor Chimutu, vari parunare kuNorway.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko muhurumende eMalawi vaNicholas Dawsey varamba mashoko ekuti vaimbova gurukota rezvidzidzo yapamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vari muupotori munyika iyi. VaMoyo neZuru vainge vari panhepfenyuro yeBBC vachitsoropodza zvikuru hurumende yavaEmerson Mnangagwa vachiti yakatyora bumbiro remutemo wenyika nokubisa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nechisimba. Asi mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti vaMoyo vari kutaura zvisina maturo semunhu asiri kufara nekuti hachisina simba. VaMoyo nevamwe vaive makurukota vaSevia Kasukuwere, vaPatrick Zhuau uye muzvare Mandi Chimene vakatiza munyika mushure mekunge vaMugabe vabviswa pachigaro. Hurumende inoti iri kuda kuti vose vadzoke munyika kuzotongerwa mhosva dzavakapara. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano avo vati vaMoyo vanenge vari kurwadziwa nekubviswa muhurumende kupfuura vaMugabe.
Professor Moyo vari kugara munyika ipi? Vari kugara muZimbabwe here? Vari kuziva zviri kuitika muZimbabwe chaizvo chaizvo here? Kana kuti zvavanga vachitaura ndezvemunhu uya watingati munhu unenge arambwa, atinoti masauagrepa?
Mungaziva kuti vari kupi here?
kuti vari papi chaipo hatizivi, asi matauriro avanga vachiita ekunge vari kuratidza kuti vanoziva mafungiro evanhu kunge as the pulse of the nation. Tunoo kuti vanhu vari kufungei maererano nezvakaitika izvi. Ndinoona sekuti vari kumashure chaizvo. Vanhu vanenge vatova kututarisira zvemberi kuti nayo hurumende iripo iyi mberi kwatinokwanisa kuenda ndekupi. Nokuti ndichiteerera matauriro avo vanga vachiti ivo izvo. Chokutanga chavataura ndechekuti kubatwa kwakaitwa vaMugabe it's unconstitutional. saka ndazwaro zvinji ruchibvunza zvokuti ko Professor Moyo varikutaura kuti izvo it's unconstitutional vakabviswa zvisiri pamutemo ivo vamugabe vacho varipo vakabuda vakataura vega kuti izvo zvaitwa nemauto zvakaitwa nemauto zvanga zviri pamutemo ndivo vari aggrieved here dai vamugabe vakabviswa pachinzvimbo vasingawirirani nazvo vangadai varivo kavari kutaura
chimwe chamanyanya kubata pane zvataurwa navamoyo chii
chimwe chandikadza chandishamisa mataurira avaita iwo kuti vamunangagwa navachiwenga pavakaenda kunoona vatsvangirai avo vatinoziva tose kuti havane nguva vasiri kunzwa zvakanaka vamoyo vabuda ivo vachiti izvo vana vamunangagwa vanga vaenda kunotaura zvokupostpona maelections hanzi kuti agoitwa in 3 years time isusu mukuteerera zvinenge zvichiitika muzimbabwe hatina kumbonzwa nhoroondo iyoyo tikutotanga kuinzwa navamoyo manje hatisi kuziva kuti ivo vane any other source of their own here kana iyo MDC haisati yatombotaura kuti ndo mashoko akataurwa napresident vamunangagwa pamwe chete navice president vachiwenga
kana hurumende ichivada chaizvo chaizvo vangatadza kuti Interpol ivabatsire here kuti vavasunge uye sokuona kwenyu mhosva inonzi yakaparwa naProfesa Moyo kuZimbabwe yavangasungirwa muZimbabwe ingava yechinyi
I think pari zvino hapana mhosva iri kunzi vamoyo vari kudiwa nemhosva yakati hatisati tanzwa kuti pane doketi ranga riripo kana kuti rakaburiswa chatinongoziva nyaya yakambenge ichitaurwa inyaya yemari dzekuZimDef but handifunge kuti dzingava idzo ingava iyo nyaya inganzi iri mudariro pari zvino
ko nyaya yevanhu vari kusungwa iri kuenderera mberi se tichingoona vanhu vanga vakamira neboka riya rinonzi G40 varivo vari kungosungwa vega vegwa asi tichiziva hedu kuti vazhinji muZANU-PF vanga vachiita zvimwe zvivese munofungei nomasungirwo ari kuitwa vanhu vokudivi rimwe chete vamwe vachisara
I think iyo inyaya ingangova inonyunyutisa vanhu vakawanda nokuti tinoziva kuti kune vamwe vanozikamwa kunzi vakanga vachizvibatsira muupfumi hwenyika vachiutora kuti vaite kwavo ipapo ndinoti dai panga pagadziriswa nokuti tinoda kuti mutemo uyu unge uchiapplya kuvanhu vese vange vachiinvestigetwa anenge achizikamwa kuti ane nyaya dzake dzaakaitwa ngainvestigetwe mhosva yake yoinda kumatare
avo vange vari Dr. Rodrick Machekano vanoshanda nesangano reZimbabwe Diaspora Network North America vange vari parunhare muWashington DC
Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP raburitsa gwaro rinoratidza kuti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye dzemhirizhonga dzakaitika kakanyanya mumwedzi wapera. Sangano iri rinoti riri kushushikana nenyaya yemhirizhonga mubato reZANU-PF zvikuru zvakanangana nenyaya yekudzoserana pane zvakaitika kare pakati pezvikwata zvainetsana mubato iri zvinoti chainzi G40 uye cheTeam Lacoste. Izvi zvinonzi zvaiitika kumasvingo neMidlands uye kumashonaland Central. Mukuzeya nezvegwaro iri tabata muzvare Justina Mukoko vanotungamira ZPP.
Ichokwadi gwaro redu ratakabudisa ranga riri kuongorora mamiriro ezvinhu zvasvitika uye mashoko atiri kuwana kuesana ikoko kwevanhu vachinzi vanga vari veG40 vanenge vari kuda kutsividzwa nevamwe vacho. Nyaya iyi ndingati ndakainzwa ichitsimbirwa zvekare nekumashoko akabuda mupolitikiri vanhu veZANU-PF vachikurudzirwa kuti mumusangano hamusi kuda kuonesa vanhu vanotsividza pane zvakaitika kare. Saka isusu seZimbabwe Peace Project tinoti isusu kuti munyika muve nerunyararo bato reZANU-PF riri kufanira kunge riri kuzvigadzirisa kuti vatsigiri vavo vasaite izvozvo.
Izvi mungati zviri kuwanzoitika kunzvimbo dzipi?
Takaona zviri kuwanda kunzvimbo dzakaita seNationaland Central uyezve muprovinsi yeMidlands uyezve neprovinsi yeMachinga.
Ko panyaya kunyorisa vanhu tirikuona kuti pane kugunun'una panyaya yekutorwa kuri kuitwa ma serial numbers zviri kufamba sei?
Iyo yatotinetsa inyaya yane nguva ichitaurwa uyezve zvichitaurwa kuti hazvina kufanira kuti pawane umwe munhu anoti kumunhu apedza kuregista oenda achinoti ndipe registration slip yako ndinyore serial number. Mukukurukura kwedu nevheki, vheki yakatitsanangurira iyo kuti hapana zvazvinobatsira kuti vanhu vatore maserial number kubva kune vamwe vanhu. Asi isusu dambudziko redu riri pakuti zviri kutyityidzira vanhu, zvichaita kuti pekupedzesera tisazogutsikane kuti sarudzo yaitwa nemazvo nekuti vamwe vanhu vachaenda kunovhota vari kutya nekuti maserial numbers avo akatorwa. Kana iri nyaya yekuti vanhu vari kukara mhosva nekutora maserial number evamwe vanhu, vanhu ivavo ngavasungwe nekuti vari kukanganisa kuitwa kwebasa rekunyoresa vanhu nebiometric voter registration.
Asi tichitaura nevezanupf vakatenda kuti vari kuita izvi, vachiti izvo vari kungoita chete vachibvunza maserial numbers iwaya kuvatsigiri vavo chete uye havasi kuvamanikidza munhu anouya nekuda kwake kana achida kuita nhengo yezanupf.
Hatisati tambonzwa nyaya dzatinobata kuti kune munhu aenda kunogogodza kumba kwemukuru webata kuti ndabva kunorejista achizviendera ega. Ine zvine izvo zvakunyanyorwa zvabvisini ndezvekuti pane raisi riripo, hatisi kuziva kwakabva raisi iroro. Vanhu vari kunzivo ukauya neserial number yako kuri kubva watambidzwa raisi. Tinongozviziva tese kuti mwedzi uno unonzi January mwedzi wakaoma, uyezve mazimbabweni vakatarisana nekuoma kwezvinhu kwakanyanya. Saka munhu akangowa nomukana wekuti ndinonowana chekudya pakati anonoita izvozvo zviri kukumbirwa nemunhu iyeye akabata zvekudya.
Nyaya yekupedzisira yamakabata-batawo inyaya yemauto panyaya dzekuti vanhu vanga vachikomplaina kuti vamwe vacho vanenge vanga vachityora kodzero dzavo, zviri kufambawo sei?
Ichokwadi ichocho, ndofunga patakazonzwa mashoko ekuti Operation Restore Legacy yapera. Ndofunga kunga uri musi wa 18 kana kuti 19 December. Takurudza nekuti takaziva kuti vava kudzokera pavanofanira kunge vachigara kumabharaka. Kune zvakawanda zvati zvaitika nekuda kwemauto anga ari mukati nevanhu. Isusu chikumbiro chedu iye zvino ndechekuti dai paitwa tsvakurudzo yekuti ndivanani vanga vari kusvibisa zita remauto kuitira kuti vanhu ivavo vagone kuti vawane zvinoenderana nezvavakaita.
Iwo mauto aya anga ari matunhu api kunyanya?
Ndofunga kuti kana takatarisa gwaro redu takaona zvikuru kunetseka kwakuri kuita vanhu kwamutare kumandikandaimu, uyezve munzvimbo yeHarare takatiwa nezvitiko zvakati kuti, uyezve nekumashonaland wese. Saka tikungokurudzira kuti dai tsvakurudzo idzodzo dzaitwa kuti tigutsikane kuti hurumende yedu inoda kuremekedza nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Muzvare Jesina Mukoko vanotungamira sangano reZPP vanga vari parunare muHarare.
Sangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VESET, riri kushora zvikuru kwarinoti kushungurudzwa kwevanhu vanotengesa mumigwagwa mumaguta akaita seBulawayo, Gweru, Mutare neMasvingo. Sangano iri rinoti rine humbowo hwekuti makanzuru aya ari kutevera kuridziro yebazi rezvematunhu kuti adzinge vanotengesa mumigwagwa ava. Sangano iri rati muguta reHarare chete mune vanhu vanotengesa mumigwagwa vanosvika zviuru makumi maviri, uye vemakanzuru nehurumende vanofanira kuremekedza zvavari kuita kuti vawane raramo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatendai Ruben Mbofana vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice.
Nyaya hii tulikutona kuti iri kuendera mberi zvechokwadi. Ini sekuona kwangu ndeyekutoti haiperi nyaya hii as long as economy yenyika isina kutsanduka, isina kuti ibudirire, ikwirire pane zvairiye zvino vanhu vachada kurarama. Saka dzimwe dzenzirawo dziri honest dzekuti vanhu vakaona kuti vanokwanisa kurarama nadzo ndedzekutengesera mumigwagwa nekuita misika. Saka ndichaona kuti kana hurumende isina kuuya nechirongwa chaicho chekugadzirisa kuti voshanda sei nevari mugwagwa, handioni nyaya iyoyo ichipera pari zvino. Icharamba vachingodzinganisana mastreet momo zvekuti vanhu vari kuda kurarama, vanhu havana mabasa, vada kuriritira mhuri dzavo.
Vakabviswa vese vanotengesera mumigwagwa nomumadhorobha ava. Mavhendazi ese akakwanisa kubviswa. Chii chinoitika?
Ndinoona nyika ichisvika pane chinhano chekuti panenge paipa. Nekuti tinenge takubvunza kuti vanhu ivavo vari kuda kuraramisa mhuri dzavo voenda kupi, voita sei, vorarama sei. Saka ndichiona kuti panogona kuita zvinhu zviviri. One, pano mavhenda acho anogona kuti hapana kwatiri kuenda, voresista. Saka patinoona pave nekunetsana kukuru pakati pemavhenda aya neivo vacho vehurumende vanenge vachida kuvabvisa mumigwagwa, panoita kana kurwisana kukuru sezvatakaona kana kuTunisia muna 2011. Revolution yakatanga iyo yanga kunzi maArab Spring aya akatanga nemavhenda nenyaya yekuti vanga vakushungurudzwa pabhadhara yemabraibu ibvai pamuri kusvikira umwe wavo azvipisa zvakapindirira nyika yese zvekuti vakazoita mhirizhonga yakabva yabvisa hurumende. Kechipiri, vakabva havo vanhu ava vatatsvaka umwe wei yekurarama. Saka ndopatinozoona chigororo nechimbavha nezvimwe zvakaipisisa zvaakuitika kuti bhoza munhu ada kurarama, ada kutsvaka mari, ada kudya, ada kufidha mhuri yake nekuendesa vana vake kuchikoro nekuvapfekedza.
Chinofanira kuitwa vasati vabviswa mumigwagwa chii?
Chandinoona ini chinofanira kuitwa ndechekuti pakutanga ngavagare pasi. Tese tiri maZimbabwe, tese toda kuti nyika yedu ibudirire, tese toda kurarama. Saka hurumende kana ine hanya zvechokwadi nekuti tigare zvakanaka munyeraro tichiriritira mhuri dzedu, tichidya tichiguta tese, toda kugara pasi totaurirana tese kuti saka toita sei. Honzwawo dio rehurumende kuti ivo vari kutamburira chii chiri kuvanetsa nevanhu kuti vatengesere mugwagwa, vehurumende vachinzwawo vari mugwagwa kuti chii chiri kuvanetsa.
Ko vezvitoro vanobhadhara mitero munoda kuti vadini kana mavhendazi vakagara vachitengesera pamavhurandi pavo?
Handioni zvakavanakira. Panenge pakutonge kuti uyu ari kudzikisira, uyu akutokunza uyu. Saka ndopanouya pandataura paya pekuti dai paiswa musoro pamwe chete kuti vezvitoro vanhuwo vanoda kutoraramawo seivavowo vari mukutengesera mumigwagwa, vari kuda kuraramawo.
Saka nyaya yevanotengesera mumigwagwa yamavhendazi yoitwa sei?
Hurumende ngaitogara pasi chimbi chimbi sekukasika, ngavasaona vanotengesera mugwagwa vari kuda kuraramisa mhuri yevo sevavengi venyika. Havasi vavengi vanyika, vanhu vatinofanira kutoremekedza kuti vanhu vari kuda kuita zvinhu zviri zvakachena, zvisina ugororo, zvisina umbavha, zvisina kuuraya nyika. Vatoona kuti ava ndo vanhu vari honest, ava vanhu vari kutouraya nyika, vanofanira kutoongororwa, ndo vari kumahofisi epamusorosoro, vari kuba, vari kuita corruption.
Avo vange vari vatendai Ruben Mbofana, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vange vari parunare mukwekwe.
Hurumende inoti yave mubishi kudzosera vapoteri vakabva kuRwanda kunyika kwavo zvichitevera kuridziro United Nations yekuti kwavakabva kwave nerunyararo. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nezuro china mushure mekuita musangano nevanomirira United Nations High Commissioner for Refugees muZimbabwe vaRobert Tibagwa, gurukota rinoona nezvevashandi nezvemabasa amai Petronella Kagonye, vakati vane tarisiro yekuti panozosvika kurume vapoteri vekuRwanda ava vanenge vabatsirwa kudzokera kunyika yavo.
United Nations yakapa kurudziro kuma governments ese kuti vanhu veku Rwanda kunyika kwavo kwagadzikana kusisina need yekuti vanhu vekoko vange vari ma refugee naizvozvo kubva musi wa 31 December vanofanira kudzokera kunyika dzavo saka isu se Zimbabwe takatorawo danho iroro rekuti tibatsire vanhu vakanga vakabva ku Rwanda vanga vakatizira muno munyika kuti tikwanise kubatsira nekuvadzosera kunyika dzavo saka tiri kuita tiri mu process yekupedzisa zvinodiwa zvacho zvekuti patinopedza mwedzi wa March tinofanira kutamika shoko kuti vanhu ivavo vabatsiridzwa nekudzokera kunzvimbo dzavo.
Vakati pari zvino vapoteri vekuRwanda munyika mazana maviri nemakumi mana. Asa Mai Kagonye vakatiwo handi vapoteri vesava vari kuzodzorerwa kuRwanda sezvo vamwe vavo vari kuzvikoro uye vamwe vakaroora nekuroorwa muno.
Ii vanoitwa inonzi profiling kuongorora kuti sezvo vanga vane nguva yakareba vari muno zvakamira sei pada vamwe vakatoroora maZimbabwe nevatoni misha yavo pamuda vamwe wo vari muzvikoro kumauniversities hatingavati chienda izvezvi vanofanira kutanga vapedza chikoro chavo vachizoenda saka process iyoyo yekuti tiongorore kuti zvakamira sei ndo iri kuitwa izvezvi panopera 3 months teita kuziva kuti number chaiyo iri kudzokera ingani.
Amai Kagonye vakatiwo vapoteri munyika vari kurambawo vachiwanda vakati nekudaro hurumende iri kuramba ine mutoro wekutsvaga mari kuti ikwanise kuwanisa vapoteri ava zvakakodzera kuti vararame. Vakapawo muenzaniso vakati pavhiki rapera roga kwakauya vapoteri makumi matatu nemumwe kubva kunyika yeMozambique.
Kuti marefugees ari kuramba achiuya zuva rimwe nerimwe semuenzaniso zvinhu rakapera takati nemarefugees anokwana kuitawo 31 akabva kuMozambique saka zvichireva kuti nyaya yezvikoro nyaya yezvekudya nyaya yezvepekurima nemagariro isa vakaita anofanira kuramba achiwedzerwa zuva rimwe nerimwe kuti aenderane nekuwanda kunenge kuchiita marefugees vaya achiuya muno but sehurumende yeZimbabwe tine commitment yakasimba kuti tibatsire vanhu vanenge vauya vakaita saivavo.
Vanomirira UNHCR muZimbabwe vatibhagwa vakatendawo Zimbabwe nekuchengeta vapoteri chibetserana nesangano ravo vakatiwo kunyange pane zviri kunetsa vari kuedza kutsvaga nzira dzekuzvikunda.
We have not had a chance to meet since the new dispensation.
Chatisachambowana mukana wekusangana nekukurukura nemakurukota ehurumende itsva. Saka nhasi tawana mukana wekutenda hurumende nekuchengeta vapoteri, kuongorora zviri kugonekwa pamwe nekutarisa matambudziko akatarisana nawo. Tine mufaro kuti kunyange zvazvo pane matambudziko, tiri kutsvaga nzira dzekukunda.
Vapoteri vazhinji vari muZimbabwe vari kubva kunyika dzinoti Mozambique, Democratic Republic of Congo, Burundi, Rwanda, Mali neEthiopia. Amai Kagonye vakati pari zvino Zimbabwe ine vapoteri vanodarika zviuru gumi nerimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Give up anything you ask, I deliver. Bending backwards, building your dreams, hoping that you will love me the same. Jeans are jeans, jeans are jeans. Yeah, 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 so let's talk. Let our aim, let's look at us. Enough for my okuruma. Damn boy, am I a bad boy? Is this a fake romance? Boy, bang boy, am I a bad boy? Am I your ATM? Boy, damn boy, am I a bad boy? Is this a fake romance?
Nako kambo akiliza kubva kuna Amara Brown tabatasuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Zvesini nemamwe masangano akazvimirira okurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vabude negwara rakajeka panyaya yesarudzo.
Sangano reZimbabwe Peace Project rinoburitsa mashoko ekuti mhirizhonga pakati peTeam Lacoste neG40 yakaenderera mberi kune mamwe matunhu mumwedzi wapera.
Urumende yemalawi yoramba mashoko ekuti vaimbova gurukota rezvedzidzo yapamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vari muupotori munyika iyi.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu.
Ini ndini Tanonoka Hwande.